Tasvika kuchikurubhi tichida kuona vatungamiriri vedu vechidzimai avo vakabatwa mutirongo nemhosva dzavasina kupara vanoti ivo mutevedzeri vevechidiki vese Zimbabwe yose MMDC Alliance Cecilia Chimbiri, Honorable Johanna Mamombe pamwe chete naSecretary for Mobilization and Recruitment kumadzimai kuboka riri remadzimai Zimbabwe yose mai Vongaitome. Saka tasvika ikoko tazokwanisa kuona Cecilia Chimbiri na leader Vongaitome chete.
Ko, sei musina kukwanisa kuona Honorable Mamombe?
Nemhaka yekuti Honorable Johanna Mamombe vanga vachinzi vari kurwara vatanga kunyunyuta nemudumbu mavo kuma 11 mangwanani. Ende nguva yatasvika iyoyo kuma 1-2 kwandiri kutaura hapana anga atavaona angave mukoti kana munhu anoziva nechekuita nezvemishonga kana nezvemedical. Saka tasvika ndokubva tambogara tichimirira kuti pamwe vachashingirira vakauya kuvisitors bench, asi kwatozouya vasungwa vazhinji vanga vachiuya vachingo tsanangura kuna nambuya vatingati maprison officers kuti uyu munhu aakutoridza mhere aakuzvongonyoka ari kuumburuka pasi.
Muzvare Mamombe vari kunzi vanga vachiti chii chiri kuvanetsa?
Ari kuti guvhu rake riri kudhonzera mukati ende vasungwa vazhinji vanga vari kukashamadzika nezvanga zviri kuitika kuna Honorable Johanna Mamombe. Saka panguva iyoyo tanga tina Meya Mafume vabva ivo segweta vati aiwa chindibvumidzai ndipinde mukati ndinoona state yavari sezvo varivo vandatofambira kuona pano segweta.
Vabvumidzwa here kuvaona ivo vamafumbi
vejeri maprison officers vati aiwa izvozvo hatikwanisi kuti zviitike, asi chatakuita ndechekuti titoti mukoti aende nechimbi chimbi anotarisa kuti chii chiri kunetsa. Saka mukoti aenda kuya ndokubva adzoka ndokubva anosheedza umwe mukoti zvakare ndokubva vaenda zvakare ndokubva vadzoka vakati isusu maonera tazviita zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka taakuchifonera machiremba tofonera zvakare ambulance uye iva takure. Saka zvadaro ivo vatiwo havangakwanise kuti panguva iyo vazive kuti mudumbu muri kurwadzawo muguvhu riri kudhonza iri chingava chiri chii, asi zvaakutoda kuti vaongorerwe nevane unyanzvi hwezvemudumbu.
Mabva kujeri rechikurubhi mazokwanisa here kunzwa kuti vanga vakunzwawo sei?
Ndazokwanisa kuwana runhare wabva kune munhu ariko kuchikurubhi maximum prison ataura kuti aiwa ambulance iya yachisvika manje ende ivo vachipinzwa muambulance kuti vaende vanoona specialist ane chekuita nezvekurwadza kwemidumbu nezvimwe zvinhu zvakadaro kuitira kuti vabatsirike. Isusuwo zvataitawo nechimbi chimbi ndezvekuti tazivisa lawyer wavo uyezve tikazivisa machiremba eduwo zvakare vakwanisa kuenda ikoko nevamwe vachiri vakangomirira kuti vanzwe kuti zvinonzi kudii kuitira kuti vabatsire.
Sebato, muri kuona sei zviri kuitika izvi?
Isu tine kunetseka nekushushikana zvakanyanya nekuti Honorable Johanna Mamombe pamwe chete naCecilia Chimbiri pamwe chete naHonorable Vongaitome vanhu vasina mhosva yavakapara havasiriwo vega. Ndofunga muri kuziva nyaya yaLegwani Mavhunga pamwe chete naMunyaradzi Mafarirakwa avo vakabatwa mushure mekunge vaenda kunonzwa kuti chii chichabuda mumatare dzemhosva pamusoro penyaya yaHonorable Job Scala yavakanga vachiendera kumatare dzemhosva. Vakabatwa vari kunze kwematare dzemhosva vakatorwa vakaenda vakanorohwa vakashungurudzwa vakadirwa nezvimwe zvinhu zvatisingazive zvakapisa kumeso kwavo kwesoko.
Utano hwavo hwamira sei?
Kutaura kunoku mwavo mhasha yake yatoita mbodza mbodza ende vari kurambidzwa kutovawo nemachiremba. Nezuro vakaenda vachino kumbira kuti vapiwe bail vaende kudzimba vagotongwa achibva kumba panyaya yemhosva yavasina kupara iyoyi, asi dare rakavanyima.